uchumi kuniwosiano chozoofi Zimbabwe nekufuma yakawanda manifesto medu takanyora zvinhu zvakawanda nechinizira karensi yedu tida kuchitiwe nezimbabwe dollar ine simba iko zvino tiri kushandisa mari dzekune dzimwe nyika but hapana hurumende inogona kufambisa agenda yayo yekusimudzira makampani for example kana kuti kusimudzira economy iyo ichishandisa mari dzekune dzimwe nyika tofanirwa kuva nemari yedu inonzi zimbabwe dollar yakasimba ikafunga kuti yuchi yedu taive nedhollar yaive nevalue kutopfuura us dollar iyoyo saka isisi teunza tiri kuti tida kugadzirisa makampani kubva kusiri kusvika ezimbabwe tida kuti tidzokere pakusimba senyika makampani edu ose achishanda zvakanyatsokwana and ndo zvichatosimudzira mari yedu muno muzimbabwe kuti ive nesimba tida kuti mauniversities ave nemastudents anenge achitoita zvekuresearcha vachitoida nemaideas avo mainventions anototanga maproducts muno muzimbabwe atinenge tichigadzirisa tichitotengesera kune dzimwe nyika tida kuti tione picha inenge ine vanhu vanenge vatori nemari income ine value kuti munhu wose agare upenyu hwakanaka mamining activities muno muzimbabwe anofanirwa kutova ari transparent tichitoona kuti mari dzatiri kuwana pamamine zuvayo ari kutosimudzira nyika hatichadi kuona hurumende ichigadzirisa mamega deals tisingatomboone zviri kuitika paground and then I think finally futi tichida kuona future yezimbabwe inenge ichina masanctions saka isu seuza tatotanga process yekuti tinzwisisewo nyaya iyoyo yesanctions kuti tizive kuti toidzisa sei and inotanga nekubhadhara zvikwereti zvedu senyika tifanirwa kutobhadhara kune dzimwe nyika idzodzo dzatakakwereta tione kuti zimbabwe ive nefuture yakanaka tidzise masanctions munyika medu
asika hurumende iri kuti iwo masanctions aya ndo ari kupa kuti itadze kubhadhara zvikwereti nekugadzirisa upfumi
kukanyatsotarisisa muzimbabwe inga tiri kushanda wani nenyika dzakasiyana siyana chero makandizi vayo ari kunzi ndo akaisa masanctions muzimbabwe vari kutoita basa nesu vanhu tiri kuona mazom industry achiri kufamba achipinza vanhu vekunyika idzodzo mamwe makandizi acho ari kutounza chero aid vari kutotibatsira nezvavanogona kuti tive nemishonga tive nezvinhu zvakasiyana siyana senge macommunities I think macommunity projects akawanda ari kutobatsirwa nemaforeign countries ari kutonzi ndo ari kuuya nemasanctions saka I think panya yemasanctions yes tine masanctions but hazvirevi kuti hatisi kubvumirwa kuita maindustrial developments hatisi kurambidzwa kuti tishande nedzimwe nyika saka paeconomy pacho kuti masanctions ndo ari kutokonzeresa kuti nyika isafambe I don't believe kuti ndizvo chaizvo I think at the end of the day tichaona kuti masanctions acho akabviswa zvinhu zvacho zvingachinja hazvo but zvichachinja nezimbabwe ichivaka nyika yayo
tiri kuona kuti pasarudzo yemutungamiri wenyika ndini chete muripo kune mamwe mapato kana nhengo dzeparamende vangori varume vakawanda munoti kudini nyaya
handisi kufara nenyaya iyoyo nokuti taide tine vadzimai vakawanda vari papresidential ballot but chero mumamps mukanyatsotarisisa tine vadzimai vashoma vakazopinda paballot saka nyaya yacho ida kugadziriswa inotanga nekuti mapolitical parties kana vachi ronga macandidates avo vanofanirwa kutotarisisa nyaya dzevadzimai vachiziva kuti kana tichienda kumaelections let's make sure kuti tinenge tine vadzimai vakatiwandei kuti tigadzirise nyaya dzevadzimai vasikana vana vedu munyika munomu totofanirwa kuva tine vadzimai muhurumende and vadzimai vanofanirwa kutova vari 50-50 until we fix that problem nyika yedu haizofambi haizoendi hakuna kwairi kuenda because nyaya idzodzo dzichida kugadzirwa nevadzimai ndo dzichatoona kuti tichimbise nyika yedu kuti upenyu hwedu ushande zvakanaka vadzimaiwo vane pfungwa dzavo dzakasiyana nevarume ende vanogona kutouya nemaideas anotogona kutisimbisa tose